Anayani Rapizira, through my problems in social interaction, my problems in communication, my problems, my behavioral problems, and Kajinji, one between 1 year and 2 years of age.
Kuzimbabwe, yanga achizikamwa here zvikuru kwachizi.
Ndingangoti the problem inenge isiri panyaya yekuti yanga iriko here kana kuti yanga isiko. But maybe maproblems anenge aripo is around kuti vana chiremba vana mukoti are they able to make the diagnosis. Nekuti as time goes on, macriteria anoshandiswa kudiagnosa autism angari kuti achivandudzwa. So pari zvino vava kushandisa inonzi DSM-5, by a new definition, kuti how can you come up to, ungasvike sei pakuti madiagnosa kuti munhu ane autism. Sematsanangura ndaita pakutanga, hachichirwere chaunokwanisa kuti ungangoti because of symptom yakati wototi munhu ane autism. It's a spectrum, kuda kuti muri kubatanidza masymptoms akasiyana siyana. Kuti muzosvika pakuti aiwa uyu munhu aneji uyu mwana uyu ane autism. So I think my challenges anga aripo mainly ari around being able to make the diagnosis and zvichienderana nemacriteria anenge akasetwa nemainternational standards.
Sokuziva kwenyu, Zimbabwe inokwanisa here kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
Hongu, tinana chiremba chiremba wese akatreni wanokwanisa kubata kuti mwana kana kuti patient ine chirwere cheautism. Chatinongokurudzira ndechekuti vabereki kana vachiona kuti mwana ari kuita madelays mukutaura, ari kuita maproblems mubehavior, ari kuita maproblems in terms of social interaction yake, vanhu vakafungidzira zvakadaro vanofanira kuenda nemwana kuna chiremba anenge ari pedyo. Tina chiremba futi ari well trained, kunyanyanya mapsychiatrists, vanova maspecialists vanokwanisa kubatsira kudhila nekudiagnosa nekurapa chirwere cheautism chatirikutaura nezvacho.
Saka pari zvino tingati hedu Zimbabwe yakagadzirira kurapa kana kubatsira vanhu vane chirwere ichi?
It would be very difficult for me kuti nditaure about preparedness yeZimbabwe as a country. Because hapana akamboita study yekutarisa kuti problem yeautism iri kufambiswa sei muzvipatara zvedu. Asi chandingangotaura ndechekuti tinana chiremba vakatrenwa zvakakodzera, tinana mukoti vakatrenwa zvakakodzera, tine maspecialist not only mageneral doctors semi, but tine madoctors maspecialist vakatrenwa kudhila nechirwere cheautism, vanokwanisa kudhila nacho.